musangano watinao tirikuwa tenda chiungano cha chirikuunganidzwa ne World Bank cheizvo ne urombo vari kuchiti Land and Poverty Conference.
Cha munoona seuori munyaya dzevhu ndechipi?
Nyanye ku Zimbabwe kwatinobva takaona kuti makore maviri matatu apfuura ivhu ranga richishandiswa nevatungamiriri venyika kuti vawane vanhu vanozovavhotera, vanhu vasingachawani ivhu nenzira yekuenda kucouncil, uyezve kwakwava nevainzi maland barons vanenge vane maproperties akawanda kavati ivhu ravanenge vanaro mumaguta nekumaruwa ravanenge vakatora nemasimba vasina kuteedza matanho vopa vanhu, votengesera vanhu dzimba dzazoputswa. Saka ndopanopinda hori mumarongerwo evhu nemagariro evanhu pane zvive zvakarongwa paland.
Uchapupu hweuori munyaya yekushandisa ivhu hwambi nahwo ndehupi?
Semare randaita pekutanga kuti kumusha kwandakabva nyaya yanga ichinetsa ndeyavari kuti maland barons vanhu vanenge vane simba uyezve vanenge vari mapoliticians zvakanyanya vane simba rekuziva kuti kune nzvimbo yakadai kana kuti kucaledonia kana kuti kuarrington kana kubudiriro kwavanobva vanotora land yavo itengesa semenzaniso kune nyaya yavamahachi iri kumadzitaredzi mhosva, kune nyaya yavo dzakabuda dzana vachombo, kune nyaya dzakawanda wanda dzevanhu vanenge vari mumusangano uri kutonga Zimbabwe panguva inoi vaishandisa simba ravakanga vanaro kutora ivhu. Umwe uchapupu zvendewe simba chaishandiswa namai vaimbwa mudzimai mutungamiri wenyika kumanzou farm propeti yavakagreba vachitorera vanhu. So zvese izvo ndoumwe uchapupu hwatinahwo hweuori huri kuitika munyaya dzevhu. Chekugumisira chimwe chatinacho, vanhu vanouya kusangano wandinoshandira vachiripota makeses avo ekuti vanenge vakabhadhara mastens yaiotengeserwa mumwe munhu, yatinoti iyo multiple allocation yemastens, zvine uori futi zvakare mukati.
Zvamunenge mawana muongororo dzamunoita idzi munoita sei nazvo?
Chakakosha chatinoita kana vanhu vari vatinotiwo mavictims kana kuti vari vatorerwa ivhu ravo sevamwe vanhu vatiri kushanda navo vanofola yatinotiwo Zimbabwe Homeless People's Federation iri kwamutare, tinoedza kuti tisende makeses iwayo kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti tinoinitiata dialogue pakati pevanhu ivavo nevaridzi vedunhu vemalocal authorities so that vanhu vanowana redress yatinoti vanowana ruyamuro. Zvepane chatiri kutraya kuti tiite tichienda kumberi yatinotiwo public interest litigation yekuti tinotora nyaya idzodzo toenda nadzo pamberi pematare dzimhosva kuti kuna vanhu vakadai vakatorewa ivhu ravo kavati vane vakabhadhara pfuma kwahousing cooperative yakati asi havana pekugara, kuna vanhu vakadai vakaforswa kubvisa mari neinonzi UDCOP asi havasati vawana pekugara. Saka chinechekutanga chatinoita kushandisa legal route kuteedza matanho emutemo. Chechipiri kudzidzisa vanhu nzira dzakanaka dzekuwana ivhu nadzo, kungava kumakanzuru kungava kumadzishe, sekuti vamwe vanhu havana ruzivo rwemafambira zvinoita.
Ndezvipi zvinokanganiswa neuori mukushandiswa kweivhu?
Chakanyanya uori hunokanganisa zvakawanda mukutariswa kwevhu. Chekutanga, mukatarisa maguta vari kumhanya netsime yavari kutiyo maglobal cities. Saka kuti guta rive guta rakarongeka rinoti mvura inosvika kwose, vanhu vanochengetedza nzvimbo dziya dzinoti dzatinoti matoro mawetlands, kunge vanhu vachiremekedza mutemo weurban planning. Asi kana vanhu vakapiwa ivhu zvine uori mukati, takaona vamwe vanhu vakuvakira mawetlands anofanira kunge achichengetedzwa. Besides izvozvozvo tinoona zvekuti kana vanhu vawana ivhu nenzira dzine uori, dzimba dziya dzimwe dzacho dzogona kuzoputswa, vakadzi nevana ndo vanonyanya kutambudzika nematambudziko iwayo. Tinoona kuti makezi akawanda emademolitions kana kuti kuputswa kwedzimba, vanhu vanozonyanya kushungurudzwa zvakanyanya madzimai nevana. Zvezvakare kana uori hukanyanya munyaya dzeland, tinoona kuti zvinoita kuti vanhu chaivo vatadze kubhadhara mari dzinofanira kuti dziende kukanzuru, mari dziya dziye dzakuenda muhomwe dzemapoliticians. Saka maurban authorities kana kuti makanzo anotadza kusevhisa nzvimbo dziya dziya dzinoramba dzine maproblems anozoita kunge vana typhoid vana korera, ndo mamwe matambudziko atinowana anosangana nevanhu. Zve
hurumende yeZimbabwe inoenderana nezvamunenge mavanyevera here?
Chakakosha ndechekuti masenzira atinoita takaona kuti kubva muna November pakachinjwa hurumende yamugabe pane hurumende itsva yakapinda. Saka hurumende itsva yakapinda vane zvinhu zvakatanga kuita zvinobatsira kuti uhori hupere muland sector. Pane komisheni iriku yakagadzwa iri kunzi iongorore zvese zvatiri kutaura izvozvo, inofanira kuzopa feedback kuparamendi. So ndo mamwe matanho atiri kuti matanho iwayo akakosha, asi tichienda kumberi tinofunga kuti hurumende inofanira kuedza kuisa nzira yakanyanya kune zvatiri kureva izvizvi, kuti ndezvipi zvingaitwe kuti vanhu vange vachiziya kuti vakamuka vachienda kukanzuru vanowana information yekuti kune mastenzi ari kwakati nekwakati. Vanhuzve vane kwavanokwanisa kunoripota kuti ndaane makore gumi ndiri pawaiting list, hazvisati ndaane pekugara. Saka kuita inquiry zvakakosha, asi sandizvo zvese zvinodiwa. Makanzuru ese emuZimbabwe anofanira kunge achishanda nevanhu zviri pajekerera, vachiziva kuti kune nzvimbo dzakadai nedzakadai nedzakadai. Zvekomisheni yeland nekomisheni yehori vanofanira kushanda vese kuti vaongorore mamwe makeses aya, vanhu vanenge vakaba mari, vanenge vakaita hori vasungwe, zvinoisa presidence yakanaka.
Zvinogona kuitwa kumisa hori ndezvipi?
Chakakosha chinofanira kuti chiitwe kumisa hori, muchingere vanoiti kudzikisa huremu hwokuti vanhu vacomply, yatinoti compliance cost. Iko zvino corruption iri lucrative kavati kune maincentives ekuti munhu akaenda kukanzuro nhasi akachida pekugara osvika onzinyora lodgers card, anotora kana makore gumi kana gumi ne15 asati aona pekugara. Saka nguva iyoyo ikarebesa kucomplya kuno kunenge kwakudhurira munhu. Saka munhu anosara asina chekuita kunze kwokuenda kuhousing cooperative yezvemusangano kana kubhadhara munhu mari mukanzuro anobva amupa pekugara nekukasika. Saka panofanira kunge pane ruzivo runofanira kunge rwuri pachena, yatinoti information inofanira kunge ichiiswa pachena kuti munhu anoziva kuti ndikabva kuofisi yakati ndinoenda kwakati zvinotora nguva yakareba sei, uyezve handimiri kwenguva kavati makore akawanda ndisati ndawana pekugara. Chechitatuzve, vanoongorora zvekugariswa kwevanhu mumaguta ava hazvifaniri kuitwa nemapoliticians. Takaona muZimbabwe uko kuti makore guma anga apfuura aya kwakwangomuka kune mamwe dzimwe nzvimbo dzakafanana nekunana Caledonia, kwokuti nzvimbo idzi hadzisi muplan kauti master plan yeHarare, but zvinhu zvakagadzirwa nemapoliticians pasina maurban planners. Saka zvese izvozvo zvinofanira kuti zvimiswe, ndo zvinopedza hori munyaya dzevhu.
Sekuona kwenyu basa rangu riri kuita riri kubudisa mabvudzi here?
Mumaonera tiri kuita, tiri kuona kuti tichienda kumberi kune rujeko rwokuti nyaya hori tikaramba tichisenza nehurumende, tichisenza atinoti vamiririri vevagari vemaguta, tichisenza nemadzimambo, zvinhu zvinogona kuita zvakanaka. Semarera andaita, ndofunga kubva November patova nedzimwe nyaya dziri kumakoti yekuti vanhu vakadai vakanga vachiabhuza mitemo inozvienderana nezveivhu, kusungwa kwavo kunenge kwakakosha. Vanhuzve vari kuuya kwatiri isusu kuti tine makesi akati nakati, asi chakanyanya kukosha chandiri kufarira chiri kubuda mubasa ratiri kuita kuratidza chido kwevanhu kunzwisisa nyaya yatinoti iyo urban planning, kuti vanhu vanoda kunge vari part, vada kuti vange vari mukati mekuziva kuti guta redu reBulawayo rinofanira kunge rakamira rakadai.